manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kunyana 9/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzinga basa mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Edith Mushore. Vana veZimbabwe votaura pamusoro pekushaya kwamambokadzi Elizabeth wekuBritain uye kudomwa kwane vanji vavo Charles samambo weBritain. Dare ra magistrate rinorasa chikumbiro chenhengo dzeparamende dzeCitizens for Coalition for Change vaJob Scaler navaGodfrey Stole chekuti vachuchisi panyaya yavo yekunyatsime vasungwe nemhosva yekuzvidza dare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzinga basa mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Edith Mushore mushure mekunge vavanikwa nekomiti yakaumbwa nemutungamiri wenyika kuti itarisise nezvekushayikwa kwavo pabasa vasina kupa zvikonzero vaonekwa vaine mhosva yekunge vasiri kuenda kubasa. Justice Mushore vakapedzisira kuenda kubasa muna chikumi gore rapfuura. Dare ra magistrate nhasi rarasa chikumbiro chenhengo dzeparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scaler navaGodfrey Stole chekuti vachuchisi panyaya yavo yekunyatsime vasungwe nemhosva yekuzvidza dare. Izvi zvinouya muchireme kutadza kuvapa magwaro yekuti vagadzirire kuzvidzivirira panyaya yavari kupomerwa kana kuti state papers musi wa18 Nyamavhuvhu sezvainge zvatarwa nedare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vataura Emanuele varasa chikumbiro chavasikala navasitole vachiti vachuchusi panyaya iyi vaMike Oreza navaLancelot Musokoti havana kuzvidza dare vachiti mutemo unovapa mukana wekupa vaviri ava magwaro avari kuda kubva musi wakatarwa zuva richatongwa nyaya yavo kusvika pasara mazuva maviri kuti nyaya iyi itongwe. VaManuere vati mutongo wakapiwa nemumwe mutongi wedare amai Feresi Chakanyuka wekuti vachuchusi vaifanira kunge vapa vasikala navasitole magwaro enyaya yavo musi wa18 Nyamavhuvhu wainge usina kuchorwa vachiti pachine nguva kuti nyaya yavo itange kutongwa musi wa15 Mbudzi gore rino. Rimwe remagweta avasikala vaFred Masarirevhu vanoti havana kufadzwa nemutongo wanhasi.
Asi tinova takashamadzwa nezvataurwa nedare nhasi nekuti musi wa18 August dare rakatonga rikati mapepa anofanira kunge achipuwa musi wa18 August. Saka tikutokashamadzwawo kuti sei dare rauya rasvika pamhedzisiro yekuti musi wa18 August hapana kunge papuwa nguva yekuti mapepa apuwe. Iro dare rakange rataura kuti musi wa18 August na5 o'clock mapepa anenge apuwa. Zvichireva izvo kuti pane mutongo, pane pati yemutongo isina kunge yakanyorwa pamapepa.
Rimwe gweta ravo vaJeremiah Bhamu vati zviri pachena kuti vachuchusi havana humbo panyaya iyi ndosaka vari kutadza kuvapa magwaro. Vati zviri pachena kuti izvi zviri kuitwa kushungurudza vasikala navasitole.
Saka zvese zvavaya kutaura mudare izvi ingori nyaya yekuti vatsvaka nzira dzekuenzenga nadzo zvikumbiro zvatibisa pamberi pedare kuti varambe vakachengetedza vasikala.
Zvichakadai vaBhamu vakumbira dare kuti rigadzire mutongo wamai Chakanyuka kuti utare zuva chairo nenguva yekuti vachuchusi ava vavape magwaro kuti vakwanise kugadziri kugadzirira kutongwa kwenyaya yavasikala navasitole. Vaviri ava varikupomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali muna Chivabvu. Mune imwe nyaya, Dare harina kuzopa mutongo panyaya dzimwe nhengo dzeCCC dzinoti muzvare Johana Mamombe, vano vemumiriri weHarare West muparamende namuzvare Cecilia Chimbiri. Sezvo mutongi panyaya iyi amai Faith Mushure vatadza kuuya kuDare, mutongo uyu wave kuzopiwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutaura manyepo kuti vainge vakapambwa vakatochwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori muna 2020. Gweta revaviri ava vaAlec Mchade hama vati vange vachida kuti mutongo uyu upiwe nemusi wechina, asi vazobvumirana nevachuchusi kuti upiwe nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mambokadzi wekuBritain Queen Elizabeth II vakashaya nezuro manheru vari kumuzinda wavo weBalmoral Castle. Mambokadzi Elizabeth II vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa, uye vakagara pautongi uhu kwemakore makumi manomwe, izvo zvinopfuura vamwe vatongi vose munhoroondo yeBritain. Zvichitevera kushaya kwavo nevanji vavo, Charles uyo ane makore makumi manomwe nematatu ekuberekwa akabva agadzwa pachigaro chekuve mambo, uye vachazivikanwa nezita rekuti mambo Charles wechitatu. Mumashoko avo enyaradzo mushure mekuzivisa kuti mireza yeamerica idzikiswe zvishoma, mutungamiri weamerica vajoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vakati mambokadzi Elizabeth II vakakwanisa kudzikamisa nyika zhinji panguva yekupinduka kwezvematongerwo enyika pasi rose, vachiti ndo vakakwanisa kubatanidza nyika dzegungano recommonwealth. VaBiden vakati vanotarisira kushanda zvakanaka namambo Charles wetatu. Mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vakatumirawo mashoko enyaradzo kumuri yamambokadzi Elizabeth II. Asi rimwe bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF rakati harichemi kufa kwamambokadzi Elizabeth II richito rufu rwavo runovarangaridza nguva yakaoma yakaonekwa nevanhu vemuAfrica, kusanganisira kutorwa neBritain kwenyika yavakunzi South Africa iko zvino, vachiti kubva panguva iyi vagari vemunyika iyi havana kuzombowana rugare. Vamwe vakatumira mashoko enyaradzo vanosanganisira vaimbo vamutungamiri weAmerica vaBarack Obama, vaBill Clinton, vaJimmy Carter, vaDonald Trump navaEmmanuel Macron vekuFrance. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain vari nhengo yeZanu PF, Dr. Simba Mavaza akatanga nekuvabvunza kuti mambokadzi Elizabeth II vakanga vari munhu akadii.
Mambokadzi Elizabeth vanga vari munhu anodikanwa zvikuru nevanhu vake, ava munhu angane dedication ane kuzvipira mubasa rake reumambokadzi. Zvinoonekwa nekuti mazuva maira apfuura vakanga varitori pakati pekutambira mutungamiri wehurumende mutsva nekutambira kusiya basa kwemumwe mutungamiri wehurumende vaBoris Johnson nekutambira muzvari Liz Truss. Tungoti maawa angangopfuura makumi mairi nemana 24 hours masoko robva rasvika rekuti vashaya. Saka zvinoratidza kuti munhu anga akamira pabasa rake kusvika pakupedzisira. Zvekare nyika ino yeBritain vanhu vanofarira, vanoda mambokadzi wavo, vanoda unhu hwavo, vanoda culture yavo, vanoda magariro avo, zvekuti iko zvino zvichitaura kudai so kuBuckingham Palace vanhu vakazara pagedhi vari kuombera maoko kuratidza kuremekedza mushakabvu mambokadzi Elizabeth. Vamwe vekuScotland vakazara kuScotland. Zvinoratidza kuti anga ari mambokadzi aibatanidza vanhu, nekuti maScottish, maWelsh, maIrish vese kunyange vane pavasingawirirani vakaungana padzimba huru pamizinda yamambokadzi vachiratidzira kurwadziwa nekushaika kwaita mambokadzi.
Zvinozivikanwa here kuti vakashaya nei?
Varu kumuja waki mambo, mambo kazi vanga masini azuki zakanaka. Hakuna ati audwa kuti chii cha hizo cha zoita kutima zoro ni zwara nasi. Asima zwa isa afuraya wambo wangu waru kungoneka kuti nguwa nyinguwa panye nguwa yangu wangu kutata kufamba wangu kufamba waka bata mdonzo semunu haibu famba asina mdonzo mazwa isi. Asaka hakuna ati asara chii wele chaita kuti wa zoro ni chii pati kunifamba kuinguwa zicha zoro taurwa kuti chii cha simbisa machana chiremba wana kutana nguza kuti wanga wajisimbi wanei asila yungu kuti wanga wasinga nziki shakanaka.
Dr. Mawaza, zilo chii cha itika apa awa kutura chizu mpo cha mambo kazi Elizabeth ndiani
mambo kazi pawango shaya zanga zaka gara zaka toro ngeka kari kuti mwana ukuma na wawo dangwe ndia anotora umambo saka agadzi kwa umambo pangusha ya mambo kazi ndi mwana kuma na wawo ainzi Charisi kwa zine za akunzi mambo Charisi vechitatu uye zetu noti papa kugadzi kwa kwao kwa kwa wano ita simba kana tupachirungu power haifande kumbosiwa isina kuzadzi kiswa kana you can never leave the power in the vacuum saka mambo wachungo shaya mambo kaza chungo shaya mambo Charisi ajibu wango gatwa privately but kuchazua haku nizua na wachazua rati tuka kuwanu za mambo Charisi vechitatu
vanu wana sei mambo Charisi vechitatu hawa vanu diwa shakadi
si shaitika nasi kuti atutanga kudai zira kana utichidai zilo chikuru isa prime minister wenyika ino vastras watu dai zira kuti long live the king so leo kutitatusha ndula madai zira angari pongo ayesi ainzi long live the queen for the past 70 years tatutanga nasi kuti long live the king so leo tika nisho kuti mambo umambo wemilika muno uende kuno voterwa sana kuti unyato zira kuti wano farira uyiri atina geji atina ratiza nayo
Dr. Mawaza mulo funga kuti kuchinja kuti mambo na mambo kazi Britain uko kucha chinja were ukama we Zimbabwe ne Britain
ongu pacha wale kushanuka kwa kati kuti mdena tumuzivise kuti mambo Charisi ndiye munakau ya ku Zimbabwe pataka itaku zitonga kuzere ndo wakapa Zimbabwe mreza wedu wakigowana mreza uyu wachipa kuna wamgabe asi pasa hapo kudaro mambo ana chakanyanya kuwanda cha ano taura pamusoro pedzimwe nyika nekuti haaitini zvematongerwo enyika yatingati political leadership anowana matongerwo enyika ndi prime minister chaka ukama weBritain neZimbabwe ndinoona kuti hausi kushanduka nekuda kufa kwa mambo kazi
vanga vari chizarwa cheZimbabwe Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain na tanonoka wande weStudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa webato guru rinopikisa muTunisia weNational Salvation Front wati nhengo dzavo kusanganisira bato raimbove nesimba guru reAnhada unogona kusapinda musarudzo dzemuna zvita dzekutsiva dare reparamende rakaparadzwa nemutungamiri wenyika Vakia Said izvo zviri kuendesa mberi gakava rezvematongerwo enyika munyika iyi. Chikwata chenhengo dzedare reparamende reAmerica dzinobva kumapato ose chichitungamirwa nava Stephen Murphy vekuFlorida vari nhengo yebato reDemocratic Party chapeta rwendo rwacho kuTaiwan nhasi chishanu runove rumwe rwenzendo dziri kuitwa nevakuru vemuAmerica mumasvondo adarika. Panguvapo dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka nevechidiki riri kuramba richiwedzera munyika mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaWilson Box avanoshanda nevanotora zvinodhaka vanoti zvakakosha kuti pava kwenzvimbo dzinobatsira vanenge vakwanisa kukunda dambudziko iri mumatunhu makuru ose emunyika. Vabox vanoti parizvino nzvimbo dzinobatsira vanenge varegera zvinodhaka kuti varambe vachinaya ishoma uye dzinodhura izvo zvinozoita kuti vanenge vambosiya zvinodhaka vadzokere zvakare kumisha yavo kwavanozonosangana nevamwe vavaitora navo zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavlas Musanganya uye weStudio 7 navaBox nezvenyaya iyi.
Chingakwanisika kuitwa ndechekuti takakwanisa kuwana isusu mari absenders akati kuti ngatiti for example each province yeZimbabwe inofanira kunge ine rehabilitation center ine vanhu vakadzidziswa basa racho kuti vanhu vanokwanisa kubatsirwa sei. Nekuti ichokwadi kuti pane vamuzvishuwa vekuti vanokwanisa kudzorereka kubva kumatrucks vaya vanenge vachangotanga vaivaya iye vanokwanisa kubatsirika bati pane vamwe vekuti unonyatsona kuti panapa uyu munhu takatomuluza takwanisa kumubatsira. Saka zvinhu zvaakutodiwa nezvemugapa vakwe masenders akati kuti koita vanhu vakadzidzira basa iroro ithink tinokwanisa kubudirira.
Zviri nyore here kuti mhuri dzibude pachena kuti pane nyaya iri kunetsa nyanya pavana vavo vechidiki vanenge vari kutora zvinodhaka?
Handi nyoreba nekuti mhuri zhinji dzinhu dzinofila yatinotiwo pachirungu stigma vanofunga kuti vakabuda pachena zvinonyadzisa. Asi nemamiriro azvaita kuti Kristo mets kana kuti dombo guka makafela mwana anonge akutongobuda pachena ega kuti mwana ari kurwara ndopaunotozoona vabereki vaakubuda. Asi pari zvino pane kakunyara kachiripo kana kuri kunzizvo vakada kubuda pachena vanogona kuuya votaura nyaya yavo asi muchivande ndokazhinji kacho. Saka tinenge tichitokurudzira kuti mwana akaita dambudziko remadrugs hapana chekunyara nekuti mwana anenge akutorwara ende tinogona kuita sei kukumushaya mwana iyeye atisiya.
Zvinoratidza sei kuti mwana apinda padambudziko iri?
Nzira dzakasiyana siyana zvichienderana nekuti mwana anotora drug rakaita sei. Semuenzaniso mwana anotora crystal meth anogona kunyarara zvimwe zviya zvekuti unoti mwana uyu aizimbotaura kuchii changu kuti arambe akanyarara ende iri mwana anogona kurara zvemazuva matatu kana anodarikidza akarara mwana ozomuka. Mwana anogona kuita yatinotio pachirungu mumbling kutaura zviya zvisinganyanyonzwisisa kuti mwana anotaura kuti chiko kana kuti mwana anogona kuita iye isondo asati amborara unonyatsoma kuti mwana uyu pane zvaakuitika paari ende iri mamwewo madrugs anoita kuti mwana kana akamhenga ari munhu ari akarongeka mwana achinyatsocherawo zvakanakanaka unozongoona mwana aakungoita zvechina china mwana akupindura vabereki kana kuti mwana angoita hasha dzisinganzwisisiki ndo zvimwe zvinorakidza kuti mwana uyu aapa madrugs. Uyezve nekuba mumba mwana anogona kutora zvinhu zvakangowanda wanda mumba achinotengesa imushure chaitwa zvinhu zvedu zvinonyatsofamba sei.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaWilson Box vachitaura naMavlas Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Dzimwe mhuri dzinodarika makumi mashanu kusanganisira rimwe svikiro dzainge dzabviswa papurazi reWaterloo mudunhu reMashonaland West gore rapera dzichikandwa pedyo nemugwagwa unobva Harare uchienda Chirundu dzakabviswa zvakare nechisimba mwedzi wapera dzikanokandwa pakati pesango. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mujiki wedunhu reHurungwe vaAndrew Tizora vanoti vanhu ava vakazobviswa zvakare mwedzi wapera sezvo zvakaonekwa kuti munzira mavainge vagere vachionekwa nemunhu wese aipfuura zvainge zvisingapenyi kachimiro chakanaka.
Izvi tiri ekoti vakatobviswa nekoti papa so handizvo vangozvidzokere kwavakabva because pamuri apaite doesn't paint a good picture of the country and imimi makangozvigadzikira not Kenya status muri panzvimbo papi ipapo dzokere kwavakabva then you can see your issues from there.
Mumwe ari kugara musango ndiva Maxwell Chatima.
Nokuti kuti tibve parodha takavingwa nemapurisa usiku takasungwa usiku hapana kumato 5 munhu mupurisa aita zvokugugudza padoso achivhura chivheni kutora murume achienda naye kana usina kupfeka bhurugwa hokozi takasungwa takaenda koti yedu yaitifanira kuitwa the same day tichivharirwa tikamuregistri takapedzisira ati no tiko hamhanyisirei ngavadzokere takarara kumasales tipo 17 317 tarara kumasales takarara tikamuka kuseni takazoendeswa tikatiwa mafinapuri saka zvinoiswa kukoti.
Tachina vano tivatinzora vari kuvanyepera kuti vari kutsvaga pekuvagarisa asi pasina zvavari kuita.
Sango, wakavaisa rivhi nokuti dzizora akatinyepera mumwe tine hatisini tega takapiswa kai. Pane vari pasaiko esa. Akavanyepera kwafoni akafonera naye akati kuti vanhu vekuku tikuvadzosera. Pakadai pasina nhamo dzamambo akashaika ndadai ndatopedza nezvazvo uye akatifonera imi muri kudzosewa nemumai manjisi nesuwo tiri kudzosewa mumai manji tagara takateerera kuti zvizora asi ndavashayawa parodhi tagara takangoteerera kuti hatiii.
Mumwe anoti akagara pamugwagwa nemusango kwemwedzi mipfumbamwe kusvika pari zvino vaMatthew Mapudzi vanoti upenyu hwakavaomera.
Tikatangomirira revhu noda kupfuura pama 9 months because zvino tava 10 months tigere soo tii panapa tigere takatarisa kuti hamede nokubatsira zvinhu zvakatooma tisina zvakatitadii takutongovimba kuti vepromisi vari nani.
Asi vatizora vanoti vanhu ava vainge vazvigadza zvisina mvumo ndokubviswa nematare.
Those people settled themselves property
okay.
So we really have no obligation to look for alternative land for them. Vaingofana kudzokera kwavakabva vachiparana.
Vakawanda vevanhu ava vanoti havana kwekuenda sezvo vakabva kumisha yavo makore akawanda apfuura. Hatina kunzwa divi remapurisa kuti sei vakarova vanhu pavaivabvisa sezvo mutauri wemapurisa murinhu remashonaland west amai Margaret Chitove vati titaure nemutauri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati ava vanga vasingadavi rembozhanhare yavo. Kunyange vanhu ava vakadzingwa vakawanda zvekusvika kumhuri dzinodarika 150 vamwe vavo vari kutsvaga misha munzvimbo dzakapoteredza vachibva musango mavakakandwa nehurumende umu. Mhuri idzi dzakabviswa papurazi rewaterloo rinove rava James Chigwedere dzichinzi dzakanga dzasvigadza zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, chikwata chenyika cherugby chemachitas charohwa necanada 31-7 mumutambo wekutanga wemakundano e 2023 World Cup ari kuitwa kucape town kusouth africa. Kurohwa uku kunoreva kuti machitas abuda makwikwi makuru eworld cup. Zvimwe zvikwata zvakarohwa zvabatana nemachitas zvinosanganisira Hong Kong, Uganda, Jamaica, Tonga, Portugal nesouth korea. Mumitambo wenhabvu uchange uriko mangwana weCastle Lager Premier Soccer League, Blauwe City ichange ichisangana neCranbourne Bullets kuBarber Fields, Ngezi Platinum ichisangana neBlauwe Chiefs kuBaobab Stadium, kuchiti wawa ichisangana neFC Platinum kuAscott, Harare City ichisanganawo neZPC Kariba kuNational Sports Stadium. Muchikamu chedu chemimhanzi svondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wemusambo wejazz vachidzidzisawo zvakare muchikoro chepamusoro zvemimhanzi muzvare Rute Mbangwa vari kuHarare.
Rute mungwe mukunda wekwamakoni anoimba munyori wenziyo anotsikisa musambo weAfro Jazz Township Music uye Afro Contemporary Music. Anovazve mudzidzisi wezvemumhanzi muzvikoro zvedu izvo zvizvi mahigh school.
Ko imimi zvemimhanzi zvimakazvitanga rini?
Ndakatanga zvekuimba ndichiri mudiki ha chipo chakatoonekwa kwataiti chipao children's arts performing workshop chakaonekwa ndine makore pfumbamo ndaingopiwawo njimbo dzekungoimba mumitambo yataiita ndokungokuro ndichingofarira zvemitambo yakasiyana siyana taidzidza kuridza mbira kuridza marimba kuridza ne mamwe mainstruments echirungu ataidzidzirawo akaita semagitare mapiano nezvakadaro kuti kuimba rabasa ndakatanga muna 2002 ndo kutsikisa damba rangu refu rekutanga muna 2004 kubva ipapo handina hangu kuzotarisa shure ndakazoitawo mamwe madamba refu kumberi ana kumanginde vana rute zvese zvichingofamba zvakadaro
saka muchikura vabereki vaiti kudii semwanasikana muchida zvemagitare kudai
ndichikura changa chiri chinhu changa chisingatarisirwe kuti mwanasikana ave achiita zvemagitare cherewo vakomana vanga vasinganyanyotarisirwe kana kukurudzirwa kuita zvemagitare zvaingoonekwa sezvinhu zvine chirombe-rombe mukati zvisina upenyu hwemangwana
saka pari zvino kamuri kurova kari kukupai manyemwe ndekapi timbokati chwa
apa mandioni meseraka zvakafanana nekubara vana ombwanzi sarudza kuti wako waunodisisa ndeu dzese ndodzida mufunge vadzidega dzese ndodzida
aiwa tinotenda hurukuro namuzvare Rutembangwa vanoimba jazz music vari muHarare vateverei pafacebook vateverei painstagram tokusiyai muchinzwa kamwe kedzimbo dzavo kanonzi tifunge ivo ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
Live Talk na HBM tiri kuenderera mberi tichitarisa nezvekushaya kwamambokadzi Elizabeth II vekuBritain uye kudomwa kwane vanji vavo Charles samambo weBritain kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanodzinga basa mutongi wedare repamusoro rehigh court justice edith mushore mushure mekunge vavanikwa vaine mhosva nekomiti yakaumbwa nemutungamiri wenyika kuti itarise nezvekushayikwa kwavo pabasa dare ramajistrate rinorasa chikumbiro chenhengo dzebato reccc chekuti vachuchisi vavanikwa vaine mhosva yekunonotsa kuvapa mapepa Tapa tashuka kuma gume chirongwa chedu anukuni kai ndini jonga kande miri ndukusi ya mina geino gume de saidi.
So who is the car?